ambassador Robert Scott Fawzi watori venao pavashika kuti shoko ravabva naro ku America ndire kukurudzira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakachena.
Mano kuti ndiite misangano nehurumende, masangano akazvimirira ega nevamwe vanoita zvematongerwo enyika zveupfumi nekugarisana zvakanaka kuti ndinzwe zvavanotaura, uyewo pamwe nekusvitsa shoko randabva naro kuamerica retarisiro yekuti kuitwe sarudzo dzine runyararo.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna Nyamavhuvhu, sekutaurwa kwakamboitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanotara zuva resarudzo. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivid Mugejo vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaspot kwakakosha zvikuru.
Musangano uyu ndeumwe wemisangano yakawanda yatiri kuita neAmerica kuri kuda kugadzirisa ukama hwedu isu seZimbabwe neAmerica. Isu seZimbabwe tiri kuti tinoda kuva shamwari yenyika dzese tishayiwe kana hwani watinovengana naye. Saka zvese zvakaitika pakati pedu neAmerica izvi ndo zvatiri kuiti, ndo zvetinodonzo nazvo kuti tigadzirisane tivake ukama hwakanaka tinzwanane.
Vatiwo vakatotanga kuvaka ukama uhwu kuburikidza nemusangano weUS Africa Leader Summit wakaitwa muna zvita muAmerica. VaScott vari kutarisirwa kutaura nezvematanho achatorwa kuzadzikisa zvakabvumirwana pamusangano weUS Africa Leader Summit uyu. Vachataurawo nyaya yekuti Zimbabwe ingabatsirwa sei kugadzirisa dambudziko remari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 bhiriyoni dzakawedzerwa pazvikwereti zvainayo kunyika nemabhanga ekunze. Panyaya yekurambidzwa kweStudio 7 neNewsday kutora nhau panhandare yendege, vaMugejo vati vane urombo nezvaitika. Hapana zvikonzero zvanga zvapiwa nehurumende kuti semutori wenhau weStudio 7 newebepanhau reNewsday varambidzwa kupinda, asi vamwe vatori venhau vachibvumidzwa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika iro rinotendera kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kurambidzwa kwevatori venhau chinhu chisingafaniri kuitwa, nokuti nyika ino ine bumbiro romutemo rinoti vanotora nhau vanofanira kudaro kutora nhau ikoko vakasununguka.
Mushandi mukuru kupublic affairs kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Meg Riggs, vati vanga vaine urombo kuti pane vamwe vatori venhau varambidzwa kuita basa, vakatiwo vanga vasina kumboziviswa kuti vatori venhau vanga vakokwa kunhandare yendege. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr Vekezela Gumbo, vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaScott uku kunoratidza kuti America ine chido nekudya kizana neZimbabwe.
Kunoratidza kunofanira kusenda message kugovernment, kusenda message kugovernment kuti US United States iri interested kuita engage re-engagement negovernment yeZimbabwe.
VaScott vari kutarisirwa kuva munyika kusvika musi wa5 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.